totanga tati makorokoto kuSenegal nyika inobva kuAfrica iyo yakunda Ecuador nezvibodzwa zviviri Ecuador ikakumisa chimwe Senegal ichabudirira kuenda round inotevera iri yechipiri Netherlands ichitungamira Netherlands chikwata chakunda Qatar nezvibodzwa zviviri isina kudzorerwa
kukunda kweSenegal kukuru kutambirwa sei neAfrica nyanya imomo muZimbabwe
vanhu kuZimbabwe vari kufara zvikuru nokuti Senegal inyika inobva kuAfrica Zimbabwe nayo iri kuAfrica takatarisira kuti yakamirira Africa yose nyange hazvo tine zvikwata zvimwe zvina tine zvikwata zvishanu saka Senegal kana taakuiverengawo tine zvikwata zvishanu zvinobva kuAfrica and takatarisira kuti ndizvo zvakamirirawo vana Zimbabwe kana ikabudirira Senegal kubudirira kwayo kubudirira kweAfrica pamwe nesuwo mutambo wenhabvu ungagona kubudirira kana zvikwata zvinobva kuAfrica zvichibudirirawo
tinoona kuti iyo Senegal yakunda isina Sadio Mane zvinorevei
izvi zvinoratidza kuti kana muri chikwata hamufaniri kutarisira mutambi mumwe mukatarisa amuisa chibodzwa iche chiviri idefenda Koulibaly saka zvinoratidza kuti mukagona kutamba makabatana hazvitsvagi kuti ari kutamba kumberi ndiani yanga yakatarisira Senegal kuti achavatungamira kumberi ndiSadio Mane asi akabva akuvara mitambo yeworld cup isati yatanga tarisai muone yaakukunda mutambo wanga wakakosha zvikuru nokuti mutambo wanhasi dai vasina kubudirira vaigona kudzokera kumusha asi yakunda ichibatsirwa nomutambi anotamba kumashure defender saka izvi zvinoratidza kukosha kwekuti mutambe muri chikwata chizere musingatarisiri kuti munhu mumwe mutambi mumwe ndiye akabata chikwata chese
tinoona zvakare kuti pane mutambo mukuru weAmerica versus Iran uri kuuya munguva dzinotevera munoona uchizofamba sei
nemaonero angu ndofunga kuti pamwe America ichakunda pamutambo uyu ndinofunga zvakadaro nokuti tikatarisa mutambo wavo wekutanga veIran vakarakashwa vakamwiswa zvibodzwa 6 nechikwata cheEngland ndobva vagona havo pamutambo wavo wechipiri ndobva vagona asi tikatarisa America mutambo wavo wechipiri vadhirowa mitambo yavo miviri wekutanga America yakadhirowa neWales yambotungamira wechipiri vakadhirowa nechikwata cheEngland saka nhasi vanotoziva kuti vakasagona kukunda nhasi vakudzokera kumusha matarisiro andakaita ini ofungidzira kuti America ichagona kukunda Iran chiuzoenderera mberi mumakwekwe World Cup yegore rino.